Mutauriri webazi rezveutano vadhona kuti mujiri vatenda kuti kune vanhu vemunyika yekuMozambique vakashaikira muZimbabwe.
Hurumende yedu hairambidzi kurapwa kwevarwere vanobva mune dzimwe nyika nekuda kuti mabhodha vanopindirana. Pagara paine kutyidzana kwakanaka paZimbabwe nenyika dzakapoteredza kana pavaya kudzirwa kwezvirwere.
Mumashoko kuvatori venhau, bazi rezveutano rati vanhu gumi nevashanu vanofungirwa kuti vakabatwa nechirwere ichi munyika. Pavanhu ava gumi vakabatwa kumbire, vatatu kuchimanimani mudunhu remanikaland uye vaviri kubedbridge kudunhu rematebeleland south. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika vave zana nemakumi manomwe nevatatu 173. Rimwe sangano rana chiremba rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Doctors for Human Rights Council DHR rinoti chirwere ichi chiri kukonzerwa nekushayikwa kwemvura yakachena mumaguta nekumaruwa. Mukuru webasa muZDHR Dr. Nomeni Matara vati chirwere ichi chiri kuwedzerwa nekushayikwa kwemishonga muzvipatara.
Zvipatara zvedu pari zvivaenda shortage of medication is very serious in my hospitals, especially in my district hospitals and my provincial hospitals. In my drip chayo, which are the mainstay of treatment for cholera, askwani kashukudaro wanoga, wanda waruteng from outside. So if my cholera cases continue to rise, we may have a very big challenge.
Asi vamujiri vati hurumende yakagadzirira zvakakwana, vakativo vari kusimbaradza nyaya dzezvechenjedzo kuvanhu.
Chirwere kana chataurwa kuti paita chirwere chakati, Ministry of Health and Child Care vanobva vaitwa activate vanhu vava kumaprovinces kuti vachidzidzisa vanhu kuzvibata, utano, kugeza maoko, kudya zvakanaka, kubhoirisa mvura. Zvose zvinoenderana nekudzivirira chirwere. Kwese kwatiri kutaura kutori nevari kudzidzisa vanhu kuti vaite utano kwechirwere chakaita sekorera.
Mutauriri wevagari musangano reBikita Residents and Ratepayers Association kana kuti Bira vaMark Mutengani vakurudzira kuti dambudziko rekushayika kwemvura yakachena rigadziriswe nechimbi chimbi.
Tokukurudzirawo madhimadhipatimenti akaita secouncil nanazinwa zesa itibatsirwo nemagetsi kuti mvura iwanikwe kunyanya murocation umu, nokuti imwe nyaya huru inokonzera korera inyaya yeuchapa kana kushayikwa kweutsanana mudzimba. Kumbira availability yemvura mudzimba tigone kudzivirira chirwere ichi.
Dambudziko remvura rawedzerwa nekudzimwa-dzimwa kwemagetsi uye kushomeka kwemishonga yekucheneswa kwemvura. Meya weguta reMasvingo vaColin Maboke vati nyaya yekudzimirwa magetsi kumuchina inochenesa mvura ichakonzera kuparara kwedenda iri kana zvikasagadziriswa.
Sangwa yakawanda and several times. It's better than what power a dedicated line in the planning of mvura. But we are getting some promises and promises. It's not
hatina kukwanisa kubata mutauriri wezesa vaGeorge Manyaya sezvo nhare mbozha yavo yanga isingadairwi. Vana chiremba vanokurudzira vanhu kuti vawane mvura yakachena, kugeza maoko vasati vadya, kusaungana-ungana uye kugeza maoko nezvikafu nemvura yakachena. Ndakamira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.